takatarisa noti zvaitwa nezera. Hongu vanyora kuti price yefuel nezigi inenge iri mari. Asi hatisati tanatsobatwa kuti zvefuel here. Vanotengesa fuel yacho ndo vakange vachitivo vari kuda kutengesa fuel ne vachishandisa zigi. Zvakadaro mushure mekunge zvaitika saizvozvo. Tange takatarisa nenguva yekuti tichatanga kushaiwa fuel kana kuti price yefuel kana iri kuchajwa nezigi ichakwira. Izvi zvinoitwa nemhaka yekuti kuti vanotengesa fuel vatenge fuel yachona vanotoshandisa maUS dollars. Nekuti zigi haisi mari inoshandisika kunze kwenyika, haisi mari inonzwisisika ningadaro kunze kwenyika. So hongu vadaira zviri kutaurwa nevanhu kuti tigamuchire mazigi. Tangai maita kuti fuel ikwanisike kutengeswa nezigi.
Asika hurumende iri kuti mari yacho yakatsigirwa negoridhe neimwe mari yavari kuti iri mudura reReserve Bank of Zimbabwe.
Hongu vangadaro zvavo. Asi nyika yeZimbabwe takatarisana kunyanya nenyaya dzematongerwo eupfumi. Ndezvekuti vanhu havana kuvindika, hatina vindiso yacho yekuti zveshuwa mari yakatsigirwa negold, zveshuwa mari yakatsigirwa nemareserves. Tinorangarira pakaenda kunoona mareserves vamunangagwa vakatarisa, takaudzwa kunzi mumareserves mune 1.1 tons. Asi iko zvino tiri kuudzwa kuti kune 2.5 tons. Dzimwe mamwe matana hapana anoziva kuti akabva kupi uye kuti ari kuchengeterwa kupi. Zvakare mareserves aya hatisi kuziva kuti nemhaka yekuti nyika yedu takatarisa maimports nemaexports, pari zvino muakaunti medu titori nenegative balance. Hatina mari yakakwana yekuti titenge zvatinofanira kunge tichitenga, zvakaita sekuti chikafu, magrains zvinofanira kunge zvichitengwa nehurumende. So kana tichiti isusu hatisisina mari, asi pamusoro pacho tichiudzwa kuti tinawo mareserves akatsigira zigi. Zvakare mareserves akatsigira zigi.
Saka Zimbabwe ingada mari kuti zvainoda kuita zvinyatsokwane zvakanaka.
Kunyange tati hongu magold yacho iripo, mari yacho iripo, takaudzwa isusu kuti is 285 million US dollars. Takaudzwa zvakare navamushaya manhu kuti ivo vachaprinta mazig anoenderana ne 80 million US dollars. Asi takatarisana neZimbabwe, Zimbabwe inyika inotoda mari inosvika 10 billion US dollars.